Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wesvondo zvita 16 2018. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bato reZANU-PF rinopeta musangano waro wepagore kuEsgodini kumateveloland South richibuda nezvisungo zvakasiyana-siyana. Asi bato rinopikisa reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa rinoti zvisungo zveZANU-PF hazvina veruzhinji pamwoyo sezvo zvisingabati matambudziko akatarisana nenyika pari zvino. Muchikamu chedu chatinotarisa zvezvitendero tichakupai hurukuro yaitwa naTanonoka Wande. Munhau dzemitambo vanga vari mutungamiri wesangano renhabvu reZifa vaPhilip Shiyangwa pamwe chete nemutevedzeri wavo vaOmega Sivanda vanokundwa musarudzo dzaitwa nhasi muHarare. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato reZANU-PF neZuro rakapeta musangano waro wepagore kuEsgodini kumateveloland South uko rakabuda nezvisungo zvakasiyana-siyana. Zvimwe zvezvisungo izvi zvinosanganisira chekuti mutungamiri webato iri vari mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa ndo vachakwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika muna 2023 vakamirira bato iri. Bato iri rakasungawo zvakare kuti riumbe kubatana kwakasimba uye kuti chirongwa chevechidiki cheYouth Service icho chakanga chambomiswa muna 2009 chitangiswe zvakare kubva kutanga kwegore rinouya. Tabata nhengo yeCentral Committee yeZANU-PF vaJoseph Chuma kuti tinzwe zvizhinji.
Musangano watanga tinawo wafamba zvakanaka chaizvo, ukapera nemuto wakakurisisa chaizvo. Taona vana veZANU-PF vechiuya together kuti vanyatsoti kuongorora zvinhu zviri kunetsa munyika munomu, chikurusa ikonomi yedu yadai yationesa moto. Asi kukagarwa pasi kukataura kuti tione kuti ndedzipi nzira dzatinogona kuti tibate dzichaita kuti tigone kuwana bundudzo panyaya iyi yeikonomi.
Tinoona kuti vana veZANU-PF wakawanda vanenge vakutotarisa mberi kuna 2023 panzvimbo yekuti vange pachitariswa dambudziko riripo ramataura fanike rezveupfumi. Zvii zvikuru zvakataurwa kugadzirisa dambudziko iro?
Dambudziko ratakatarisa rezveupfumi izvi rakanyatsotaurwa sitereki. Isinoti kuti vana veZANU-PF vakungotarisa 2023, asi vasenyi kuti mabasa ese atoita ekumudzirisa upfumi hwenyika hunofambirana uyezve uchitisvitsa pachinhano cha2023. Saka zvatichaita from now kusvika 2023 ndo zvinoita kuti tiwane relevance yedu, kuti tinzi aiwa iri bato iri rakanyatsoshanda nemazvo, saka rinokodzera kuti ridzoserwewo futi kuti rirambe richingotonga mashure memaelections a2023. Saka ZANU-PF zvepati itori geared kuti tinyatsobata nyaya yeupfumi, tinyatsoona kuti tinokavha makona ese achaita kuti upfumi hunyangeita kickstart, nekuti titori nevision ka2030 kuti pazotambi tisvika ikoko munhu wese anafa ungaapa elise inonzi nechirungu middle income bracket, kuitira kuti upenyu hwevanhu huite naniwo.
Tinozwa kuti pane chisungo chekuti vechidiki vanenge vachifanira kunge vachizopinda mumabasa muhurumende umu kubva gore rinouya vanofanira kunge vatanga vaenda kune inonzi Youth Service. Ichokwadi here ichi? Uye kana chiri chokwadi, zvinobatsira nyika nenzira ipi?
Nyika yedu ine matambudziko akawanda. Tine nyaya yecorruption, tine nyaya yemasanctions. Tobvota nyaya yehurusa isinyaoneke nevanhu, nyaya yehumimindoga unopinda kuvanhu kuzamarara munhu ode kuchengesa nyika yake. Saka I think it is important kuti vanhu ngavadzidzise ideology nemaprinciples enyika. Kuti even uri opposition, ita opposition asi uchiziva kuti Zimbabwe ndeyako, unofanirwa kuopoza umwe munhu, asi tine principle one yatingaopoze. Principle iyoyo ndokuti Zimbabwe ndiyo Zimbabwe. And ipapo apo ndofunga zvakakosha strength nekuti ndopatikunyatsorashika.
Vanga vari nhengo yeZANU PF Central Committee vaJoseph Chuma vari parunhare muBulawayo neStudio 7. Tabatawo mutauriri webato rinopikisa reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vaJacob Mafume, avo vanoti zvisungo zveZANU PF hazvina veruzhinji pamwoyo sezvo zvisingabati matambudziko akatarisana nenyika pari zvino.
Zvisungo zvakabuda kuZANU PF zvotaridza kuti varashika, vari kusanyatsobaya pane problemu chaipo chaipo. Problemu iri muno munyika ndiye corruption, mashortages, nekuti currency yatiri kushandisa ndeipi, nemari dzakakweretwa nehurumende dzakanyanyisisa, nenyaya yemacivil servants yokuti muhoro wavo uri kuramba uchiluza value, inflation yadzoka ya 2008. Ndo zvinhu zvinoda kugadziriswa izvozvo kuti zvinge zvakadaro, asi hapana resolution yaunoverenga yatarisa na nemaproblems atakasangana nawo. Vari kutongotaura sekuti havazirivo vari kumaneja economy. Uyezve musangano wacho wanyanya kufokasa nenyaya ya 2023, isisu tiri muna 2018. Mwedzi haisati yambopera, economy yadona, mari yavhiringika, zvainda manyama mire nerongo, asi unonzwa munhu achitaura nenyaya ya 2023 yacho inosvikika sei? Inosvikika nani? Vanhu vese vafa nenhamo, vanhu vese vafa nekutambura muno muZimbabwe. Uyezve vaakudzosa zvese zvakashata zvaiitwa navaMugabe, vaakudzosa magreen bomba akashungurudza, akauraya vanhu, akaita zvunhu zvese zvakaipa pano.
Pane chakaipa here kuti nyika inge ichigadzirira zvemberi pamwe chetewo nguva yavanenge vachitarisa zvanhasi sezvamuri kutaura kuti vari kufokasa muna 2023?
Zvavari kuita zvakafanana nemunhu anotanga kutsvaira imba, iyo imba iri kutsva akamirira fire brigade. Isu tiri kuti imba iyi iri kutsva ndiyo inofanirwa kutanga wadzima moto, imba yogarika wozopinda mukutsvaira kuitira ramangwana.
Vanga vari mutauriri weMDC vaJacob Mafume vari parunare muHarare neStudio 7. Varairidzi vari pasi pesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ava vemumarondera vachifamba netsoka kubva kwaMutare kuenda kuHarare, vanoti nhasi havana kufamba sezvo vakamirira kunzwa kuti vamwe vavo vari kutarisirwa kumiswa pamberi pedare mangwana vachabuda sei. Nhengo pfumbamwe dzesangano iri dzakasungwa nezuro padzakasvika kumacheke. Sangano iri rinoti riri kufamba netsoka kubva kwaMutare richienda kuHarare kunosvitsa zvichemo zvinosanganisira kuti varayiridzi vatambiriswe mari yemadhora ekuAmerica kwete kupiwa mabond note. Vakasungwa ava vanosanganisira mutungamiri wesangano iri vaObert Masaraure, asi vakazoiswa mumaoko emagweta avo vachitarisirwa kumira pamberi pedare mangwana mangwanani. Tabata mutevedziri wemutungamiri wesangano iri amai Gaudensia Mandopera kuti tinzwe mamiriro akaita zvino.
Nhasi hatinozokwanisa kufamba, tangoti tichimirira kuti tizoti mangwana chii chinobuda. Kana zvichinge zvapera zvekudare remangwana tosimudzira kufamba nerwendo rwedu. Takangozorora zvedu tichingoti tisimbisane nemakombredzi akanga abatwa nemapurisa nezuru.
Asi muri kuona paine chinobuda here mukufamba kwamaita uku kusvika pari nhasi?
Chinobuda tingazotozivikanwa tichinge tasvika kuHarare, asi chikuru chatinoona kuti isusu tiri kufara kuti tiri kuratidza nhunha dzedu, nekuti tete vakagara kunyika yedu pasina kana chabuda kana kuti pasina anoziva kuti isu hatiri kurwadziwa nemuhura yatiri kupiwa. Saka zvekuti zvazoita positive outcome here kana kuti negative, tichazozvinzwa zvedu kana tasangana navamutuli. But we are impressed kuti iyo zvinhu zviri kuratidzira tichikuendera mberi neratidzira takanga takarunga sevadzidzi kuti tafamba netsoka kusvika kuHarare.
Tinoonawo kuti mamwe mapoka evashandi vehurumende vari kunyunyutawo vachiramwa mabasa nekuratidzira. Imiwo muri kuwanawo here rutsigiro kubva kune mamwe mapoka evashandi vehurumende?
Zvakanyanyisa tiri kuwana rutsigiro rwakanyanya nekuti zvinhuna dzedu dzimwe chete nekuti kuzvitoro kwatiri kutenga kwatiri kuti mari haichakwani kwakangofanana. Saka nhunha yedu yatinayo sevadzidzisi yakangofanana neine ana vachiremba nevamwe vashandi vehurumende. Vari kutitsigira chaizvo masocial media tiri kuona masolidarity messages avo.
Saka vari kutarisirwa kumira kudare ripi mangwana, kumarondera ikoko kana muHarare?
No, idare rekumarondera. Vanotarisirwa kumira pamberi pedare mangwana na8.
Vanga vari mutevedzeri wemutungamiri wesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, amai Gaudensia Mandopera, vari parunare kumarondera neStudio 7. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Vanhu vakawanda vari kuda kunotambira zororo rekisimusi kumusha vanoti vari kupedza nguva yakawanda vari pamitsetse pamuganhu weZimbabwe neSouth Africa vakamirira kudhindirwa mapasipoti avo. Arthur Chigoriwa anoti panyaya inotevera.
Mumwe wevanhu ava, amai Ruvarashe Matope, vanoti vakatora nguva yakareba vari pamutsetse wekudhindisa pasipoti yavo vari kudivi rekuSouth Africa. Amai Matope vanoti vashandi vepabhodha kudivi reSouth Africa vari kuita chinono pakudhidha mapasipoti evanhu vanenge vachibuda muSouth Africa vachipinda muZimbabwe. Hatina kunzwa divi revashandi vepabhodha kudivi reSouth Africa kuti sei kuine mitsetse yakakura uye kuti sei vashandi vavo vachinonoka kudhinda mapasipoti. Kunze kwekupedza nguva yakareba vari pabhodha, amai Matope vanoti chimwe chinovarwadza ndechekuti vakabhadhariswa mafuta ekubikisa nesipo zvavakanga vainazvo vachinzi zvakawandisa.
Vanotaura mabhokisi ako 4 akawandisa 2 yesipo 2 yemafuta. Ukaenda kumushoko zvinhu zvacho handizokwanisi kuzvitenga izvo, hatizokwanisi isi tikabva negrocery redu.
Vangoni chivavaya avo vanoshanda nekugara muSouth Africa vanotiwo ichokwadi kuti vanhu vakawanda vari kupedza nguva yakareba vari mumutsetse pabhodha.
It will be very congested in the water today.
Vacho vavaya vanoti vakatarisira kuzorora nehama neshamwari kumusha kwavo.
Simagarira takaita Cape Town in South Africa. Agaredo, yes, are not the perfect living. Asma conditions pangaya tingatizvo ngwaka pombonoka and all that. Kungo rarama kungo kutizvo you're looking for kutsvaga kuti sine kuwana kurarama. Saka kana wangozvoya fine during the holidays saizvozvo. Kuti zvinji tinofamba December panogara makambani. Kana kunoko wakatotarisirwa kutizvo. You're going home, kuenda kumba.
Mushandi wekambani inobhadharisa mitero yezvinhu zvinopindwa nazvo muZimbabwe yeZimbabwe Revenue Authority vacherity Manyowa vanoti munhu anobvumirwa kupinda nemafuta asingadarike marita 10. Ndakamira Studio 7 paBedbridge Border, ndini Arthur Chigoriwa.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudza zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave. Uye na7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne 15460 kilohertz pa shortwave. Pindai muchirongwa che live talk na 8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa namba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinote fenyura chirongwa che Let's Talk ngati kurukurei pa Facebook page yedu ye VOA Shona musiwe chipiri ne musiwe china kubva nguva dza 4 PM kusvika na 5 PM. Musiwe chishanu kubva na 4:45 PM kusvika na 5:15 PM. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu ye VOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Tomutarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vari kuratidzira varamba vari munzvimbo dzinosangana migwagwa muParis, guta guru reFrance, kunyanga hazvo kuratidzira kwavo kwekuti upfumi hwenyika huvandudzwe kuchinzi kunenge kwave kurasa gwara. Iye zvino tomboenda kuchirongwa cheve chidiki chatinopiwa na Ivan Zininga.
Kuriye Zimbabwe ndinokukwazisai mose ndichikuchingamidzai kuchirongwa cheve chidiki chesvondo rega rega chatinotaura neve chidiki tichinzwa zvinosanganikwa navo muupenyu nezvavanoita zvichisimudza mureza weZimbabwe. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC. Nasi taita rombo rakanaka tichataura na mukoma Ashley Murove, munyori wechirungu nechishona mutsikisi wenetembo vanonyora mabhuku. Tinzwe kuti vari kuzvigonawo sei uye vari kunyora nezvei. Zvakamira sei munyaya dzekudetemba idzi bhuku iri ratiri kunzwa riri kutaurwa nezvaro iri?
Iri bhuku urongwa hweRondon Giver preAfrica. Urongwa hwakatangwa nemurume anonzi Takuzwa Chikepe. Akatikurudzira sevanhu vari kutanga kunyora kuti ngatibatanidzepo yemututu wechirungu. Titraiwo zvishambadza pasi rese. Saka tadaro pabatanidza bata publisher inonzi RM Publishers iri kuUK. Paya yakabveswa paAmazon. Inotengeswa nemari around 3.99 pounds paAmazon. But nenyaya yekuti isusu hatina access kuAmazon hatikwanisi kuwana kana chouviri ipapo. Saka bhuku iri takazodownloada pataita reprinting kuno kuZimbabwe.
Alright.
Taita reprinting izvino totanga kumatengesa zvedu asi nyaya yekuti hatina anotiziva. Seni ndichitori nawo acho makopi acho esariten handisati takagwana 10 10 10 tabhadhara $25 to print then muno mopiwa 10 copies. So that kana taprinta tichatengesa tatengesa todzosera imwe mari seni zvangu hasani ndawana. Vamwe varutavo vakatengesa 2-3 vamwe vanechi but ini hasani ndaona akatenga so far.
Rubatsiro rwamungade nderwenzira ipi kuti mukwanise kutengesa mabhuku enyu aya?
Rubatsiro rwatingada wani kushambadzwa tingadoti ya kushambadzwa pakanhu pakaita pakakura podcasting because kunyora tazotezera takuita kwekunakirwa nako but I think kwatiri kiria but hatisikuwana kana chijovire.
Imi makatanga riini zvekunyora izvi?
Zvekunyora izvi ndakatanga 2014 ndiri paUZ.
Maita chirongwa chipi kuUZ?
Ini ndaiita Bachelor of Arts in Linguistics and Shona.
Saka muri nyanzvi yemalanguages kaini yemitauro?
Mutauri ya ndiri nani kuzi ndakatomboita Portuguese dijitanka then ndakazosiya zvangu.
Saka pane netembo dzamakanyora imimi pane dzechirungu nedzechishona here kana kuti munongonyora dzechirungu chete?
Dzechishona shona ndo dzakawanda chirungu ndakangonzi nemurume uyu.
Asi pamunonyora nyaya dzamuri kunyanyobata ndedzipi munotaura nezvei?
Machallenges ati kusangana nawo economically, socially, politically, akunyanya shuwa social, magari atiri kuita like collection yatiri kuita nemungomana anonzi Lazarus Soldier. Takatopedza kuunganidza bhuku racho rinonzi tinosvika here. Saka challenge yakavapo pakuti inini sofaya ndinoenda kuenda kubasa zvangu. Yanzi tinosvika here. Saka handizivi tinosvika here musoro webhuku iri.
Saka vanoda kukubatai imimi vanokubatai panhamba dzipi?
Ini ndinobatwa pa 0776534710.
Muri yeZimbabwe manga makateerera kuna mukoma Ashley Murove, munyori wemabhuku echishona nechirungu mudetembi, vari kutsikisa iko zvino vane rinonzi Don't Give Up Africa ravakatoita, riripo paAmazon nepamwe pariri kutotengeswa, uye vane rimwe idzva ravari kuzama kutsikisa izvozvi rinonzi Tinosvika Here. Naiwayo mashoko togumira pano kwanhasi. Ndokutendai kunge mange muinesu muchirongwa chedu chanhasi. Tosangana zvakare svondo rinouya pandichakupai zvakare chimwe chirongwa chevechidiki. Anokuonekai nemufaro, ndini Ivan Zininga, ndiri muWashington DC.
Tinotenda Evans. Iye zvino tochienda kuna Tanonoka Wande weStudio 7 kuti tinzwe hurukuro yaaita naReverend Wilson Gonese veUnited Church of Canada.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Jesu simba rangu,
simba rangu.
Manheru akanaka vatereri, ini ndini Tanonoka Wande ndichikuchengamidzai nemufaro mune chimwe zvechirongwa chezvechitendero. Nhasi taita rombo rakanaka, kana kuti taita raki, nekuti tina Reverend Wilson Gonese veUnited Church of Canada vanoti ivo aiwa hakuna chinonzi raki nekuti zvese zvinobva kuna Mwari. Reverend Gonese, pane chinoitika kumunhu here Mwari asingazive?
Mazuta yanyu vawande ishoko rakanaka ramabvunza izvi. Ini mukutenda kwangu nokukura nokunamata uye somufundisi ndinogamuchira kuti chero chinoitika kumunhu Mwari vanoziva, Mwari vanotendera kuti zviitike.
Ndinobvunza nokuti pane nyaya dzekuti munhu une raki, tinogara tichiti uyu une raki, une ropa rakanaka, une rombo rakanaka. Kana Mwari achiziva zvinoitika kwatiri nguva dzese, nyaya yeraki yakamira sei muchitendero chechikristu?
Ishoko rinoshandiswa navanhu kakawanda. Zvimwe namba vanhu vanongoshandisa ndofunga kuti vanenge vasingazivi zvazvinoreva. Ini raki harina ukama neshoko raMwari. Chokutanga, tandaura shoko remaraki, tinoreva kuti kudii? Tinoreva kuti chinhu chinokaruka changoitika. Hapana unenge akazvironga kuti zviitike. Chinhu chinongoitika zvinoitika, pachirungu vanoti fortune, kuti munhu ifortune yangoitika une raki yako, zvoitika ipapo. Saka mukatarira shoko raMwari, Bhaibheri haritauri pamusoro pemaraki paupenyu hwevanhu. Kana tikataura zvemaraki, Mwari vanenge vatosara kuzhe. Mwari havamo munhaurirano iyoyo kana tichitaura zvemaraki. Zvaitwa naMwari iropafadzo yaMwari. Saka raki kana ichitaurwa, ishoko rinotaurwa zvikuru navanhu vachiti ndine raki, munhu une munyama, ndaita ropa rakanaka. Vanhu vanongotaura zvavo, asi kuona kwangu ndichitarira mushoko raMwari, raki harina ukama naMwari. Shoko repiri, ini ndinoti hakuna chinhu chinonzi raki paupenyu hwomunhu womukristu. Hongu vasinganamati vanotishandisa zvavo, ndio kufunga kwavo kwavanoita, uye senyika yashanduka inoshandisa mashoko akawanda. Asi pane zvinhu zvinobuda panapa zvinoti upenyu hwedu nezvatinoita nezvatinowana haisiri taona, haisiri accident yokuti zvinhu zvinoitika paupenyu hwedu. Saka zvinhu zvedu zvatinosangana nazvo, Mwari vanenge vakazvironga kuti zviitike. Chikonzero chetatu, vanhu vazhinji vanoita raki sechifananidzo chavo. Vamwe vanotamba makasi, vamwe vanoita marotari, vachitarisira kuti kana ndikaita raki rangu ndinowina rotari iyoyi vanhu vachiita vakadaro asi zvamwari hazviuyi nokuti zvakaruka zvangoitika zvamwari zvinouya nokuti mwari vakazvironga mwari vakazvisarudza zvobva zvaitika nokuda kwamwari mwari vanoziva mwari vanoziva mwari vanopa zvese mwari vanosangana nesu kana tikaverenga shoko ramwari kuna Matiyo 6 25 kuenda kune ma34 inoti musafunganya kuti muchadyei muchamwei muchapfekei anyange shiri dzokudenga hadzidyari hadzirimi asi mwari unodzipa zvekudya sanam chokuti iwei vane rake rakanaka zvinokuitira zvakanaka tinofanira kutaura vachiti mwari vakuropafadzei may god bless you pane zvamuri kuita mwari varopafadze kubata kwenyu mwari vakurangarirei vakutungamirirei pane zvamunoita vose
saka kana ndichienda kuchechi ndisataura zvemaragi
zviro kwazvo zvokuti tinovimba namwari nokuti upenyu hwedu haisiri tsaona patinenge tiri nguva iyoyo munguva ino ndo nguva yakatenderwa namwari saka haisiri tsaona kuti tiri ipapo tiripo nokuti mwari vatendera kuvapo
pane zvamataura izvo zvinoreva kuti nyaya yekuti raki inokwikwidzana nekuda kwashe
hongu ndingadaro nokuti mushoko ramwari hakuna panoshandiswa maraki hakuna panoshandiswa bhaibheri rese kubva kuna Genesis kuenda kuna zvakazarurwa hapana panonzi munhu wakaita raki paupenyu hwake Mozisi wakazoita raki Dhanieri wakaita raki Pauro wakaita raki pane shoko renyasha mwari vachiitira vanhu vavo nyasha mwari vachiropafadza vanhu vavo mwari vachivhura mikova nemikana yose kuti vana vavo varopafadza
ndinoimba kuti mazvinzura vateereri kuti nyaya dzemaraki hadzipindi mukereke tinotenda Reverend Wilson Gonese veUnited Church of Canada nekuti patsanurira kuti raki haribve nekukereke asi kuda kwashe bedzi ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichivimba kuti munenge muinesu zvekare svondo rinouya mune chimwe zvechirongwa chezvechitendero muve nesvondo rakanaka
tinotenda zvikuru Tanonoka tichitendawo chikwata cheChrist Like Choir nekambo kavo katinoshandisa muchirongwa Jesu isimba rangu munhau dzemitambo vakambotambira chikwata chenhabvu chemhangura FC vaFelton Kamambo ndovave mutungamiri weZifa mutsva mushure mekukunda vaPhilip Chiangwa musarudzo dzaitwa nhasi muHarare. Vakamambo vawana mavhoti 35 vaChiangwa vachiwana 24 vasati vakanda nguwani mudariro pangapawa kuitwa sarudzo dzepiri kana kuti runoff mushure mekunge pashayikwa akunda. Mutevedzeri vanga vari mutevedzeri vavaChiangwa vaOmega Sivanda vakundwawo navaGift Banda musarudzo idzi. Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave. Uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne 15460 kilohertz pa shortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa namba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotefenyura chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona.
Tinotenda zvikuru anokuoneka ine mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndokusiyemina mutungamiri Nkomo.
Soku isikati senda baku VOA Ndebele.